sangano redu remachiremba norwirakodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombe vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwi zvemuchivande mozokwanisa kunge muchimuwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe, zvekuti mahuman rights activists, malabor union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani, vari kudiscribedwa nehurumende kunzi limited force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichidi tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kuvana veZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndopatiri kufokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mamesures ekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari secure. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matanho anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna magombe zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombei?
Vamagombei vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo hwakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tinge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tingoti tinonyanyofokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vati vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba vari resolute kuti vadzokere zvekare kuno kunotungamirira machiremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatisati tamupozisheni yekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti it's still too early for now. Focus yedu iri pakuti vamagombei vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura naDr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Sematauriro andamboita ndopandiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality. Saka hatikwanisi kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatore venhau nezvemapepa kuti vamborespecta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiona rehabilitation nesapoti yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvinoda itambovapa that privacy for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwayo?
Izvo zvinenge zvakutoda kutizonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo ndo vanongakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu zvatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Isu chatinongoita kuvatsvaga kana tichinge tavawana, tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvata.